Vechidiki diki vanotikoma kweupenyu pamwe nekushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupa kuti vashandise zvinodhaka vachiitira kukanganwa nhamo dzavo. Mumwe mukomana wechidiki ane makore makumi maviri asina kuda kudomwa nezita rake anoti kuswera asina chekubata pamwe nenhamo yekushaya zvekudya ndizvo zviri kupa kuti atsvage zvinodhaka. Mukomana uyu anoti kana adhakwa anokanganwa nhamo dzake kunyange hazvo zviri zvenguva pfupi.
Zvinondipa kuti nditore madrugs ka. 1 handina zvekuita. 2 ndee ndine stress, nedambudziko stress mumusoro umu nekuti ndinee ndisina kana mari mumwe. Kana izvezvi mari mumwe handina.
Izvi zvinotsigirwa nevamwe vechidiki vanoti kuondomoka kweupfumi kwavasiya vasina chekubata kunyange hazvo vamwe vavo vakaenda kuchikoro. Rimwe sangano rakazvimiririra iro riri kushanda nevechidiki kuti vasashandise zvinodhaka reUnite Purpose Care and Rehabilitation Group UPCG rinoti uwandu huri kuramba huchikwira hwevechidiki vari kushandisa zvinodhaka kunyanya kumisha inogara veruzhinji muguta reHarare ndo zvakapa kuti paumbwe sangano iri. Mukuru weUPCG ine mahofisi ayo kubudiriro Muzvare Persistence Taurai vanoti vechidiki vazhinji vavanoshanda navo vanoti urombo ndo hunovasunda kuti vashandise zvinodhaka.
Zvikonzero zvikurukuru zvirikuita kuti vatore zvinodhaka kushayikwa kwemabasa ndicho chichemo chavo chikuru. Kushaya chekudya, kutoshaya pekugara chaipo chaipo, vazhinji vacho vari kunodya nevabereki vavo. Saka vanopedzisira vakugara muhani rumu nevabereki vavo. Nguva yekuti vachizopedza the whole day vakagara mumba muhani rumu nemubereki hazvichaiti. Votozoona kuti dendamboona kwekusinosera ndatsvaga kwekunoswera zvangu. Saka paanoenda kunotsvaga kwekuswera ndopaachaenda kunoswera kune vanhu vanoita madhaka.
Muzvare Taurai vanoti vari kubatsira vechidiki ava nekuvadzidzisa kuchengeta varwere, kuchengeta tsuro nehuku pamwe nekugeza dzimotikari kuti vawane zvekuita.
Tirikuvadzidzisa kuchengeta varwere mudzimba kuti kana angave mubereki kana hama yake inenge yabatwa nechirwere asatambudzika kuenda kunotsvaga munhu wekubhadhara, asi ivo pachezvavo vazviitire vega nevasaburitsa mari, mari iye yavabatsirika neivo pachezvavo mudzimba dzavo. Icho chivo chedu chekuti daitawanawo nzvimbo hombe munobudiriro yekuti tiise mayouth edu awane pekuchengetera huku, vawane pekuchengetera tsuro, vawane pekuita kawashi yavo. ITC tine vanhu vakawanda sere kumadating group vanoita miziki vari kushaya vanovasimudzira. Saka chishuwo chedu ndechekuti organization yedu yakamira kuti tiwane kusimudzira vana vemubudiriro vasiyane nemadhiraga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvepfungwa vaProsper Mandaza vanoti zvakakosha kuti nyika irwise kushandiswa kwezvinodhaka senzira yekudzikisa zvirwere zvepfungwa. VaMandaza vanoti nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka injodzi huru nekudaro hurumende ingadai yatanga kurwisa nyaya yedambudziko iri nesimba sezvayakaita mukurwisa HIV and AIDS. VaMandaza vanoti zvikasaitwa nekukurumidza nyika inenge yapinda murufuse.
Hurumende yedu inofanira kutitimuka kutanga kuita maitiro avakaita pachirwere cheHIV and AIDS. Maitiro avakaita pazvinhu izvi pazvakange zvauya mukati menyika yedu ndiwo maitiro anofanira kuti vaite zvakare pamusoro pekushandiswa zvakanaka kunoitwa mishonga nemadrugs.
Muna kukadzi hurumende yakati iri kutora matanho ekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pane mumwe musangano waikurudzira vechidiki kuti vasatore zvinodhaka, mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvepfungwa Dr. Chido Rwafa vakati dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa nemunhu wese. Dr. Rwafa vakatiwo kazhinji kana vechidiki vatora zvinodhaka nedzisiro yacho kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.